Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 11 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotarisira kuti tichawana mhinduro iyoyo kubva kuvachuchisi. Kana taona mhinduro iyoyo, nyaya iyi dare rati ngaidzoke mudare nechipiri vhiki rinouya.
Zimbabwe. Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe vavo vodzoserwa mujere kusvika svondo rinouya.
Zvikoro kuvana vanouya vazhinji vacho dzimwe nguva vasina kudya. Vamwe tinotozozviona kuchikoro ikoko dzimwe nguva vapenda vasina chavadya kubva kumba.
WFP inoti nzara yapfunya chisero munyika zvokanganisawo vana vechikoro vari kuda kunyora bvunzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva rekurwisa uori muAfrica kana kuti Africa Anti-Corruption Day. Paine kurudziro yekuti vanomhangara nyaya dzeuori kana kuti mawhistleblowers vanofanira kuchengetedzwa kuti hondo yekurwisa uori ibudirire. Masangano anoti Raise Zimbabwe Lawyers for Human Rights nere Transparency International Zimbabwe aburitsawo mashoko kuvatori venhau achikurudzira kuti hurumende ise runyoro rwayo pachibvumirano chekuchengetedza vanofumura uori ava cheAfrican Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Zimbabwe yave nemakore makumi maviri isina kuisa runyoro rwayo pachibvumirano ichi. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano raitwa muAfrica Unity Square, sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Zac vaMichael Reza vati uori hwatekeshera zvakanyanya mumakanzuru makambani ehurumende kunyange nekumadzishe nemasabhuku. VaReza vati ongororo yakaitwa neTransparency International inoratidza kuti nyika zhinji dzemuAfrica dzine uori hunotyisa, asi vakati havabvumirani nazvo vachiti nyika dzekumavirira dzinobvumira vanoita uori muAfrica kuviga mari dzavo munyika idzi uye dzinoramba kubatsira Afrika painenge yave kuda kudzora mari iyi.
Kana kuine mari yakaenda kuAmerica kana kuGermany kana kudze kwenyika, tine inonzi mutual legal assistance yatinokumbira kubatsirwa nedzimwe nyika. MuAfrica muno tinoiwana zvakanyanya, asi muEurope tinoita kadambudziko nokuti pamwe mapepa acho akaenda haadzoke.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vati zvakakosha kuti nyika iite ukama hwakanaka nenyika idzi kuti ibatsirwe pakurwisa uori.
Tinofungidzira kuti pamwe nenyika dzavanga vachitaura mitemo iyoyo inoona kunge isiko, asi nekuda kweyatinoti diplomacy, kana mitemo iyoyo ichingongoripo tinoona zvakare kuti vanokwanisa kuwana kwavachichinjana mashoko iwayo kana kuti vachipanana mashoko iwayo kuita kuti nyaya dzeuori dzipedzwe.
VaReza vati Zac ichishanda nemapurisa, National Prosecuting Authority, masangano akazvimirira nemamwe mapazi ehurumende iri kuedzana pose painokwanisa kurwisa uori. Vati nyaya dzeuori dzakamhangarwa kuZac gore rapfuura dzakadzikira kusvika pamazana matatu negumi kubva pamazana matatu nemakumi matatu neshanu muna 2022. Vareza vati izvi zvinogona kuenderera mberi kana vakaramba vachishanda zvakasimba uye pakadzikwa mutemo wekuchengetedza vanomhanyara uori. Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti effective whistleblowers protection mechanism, a critical tool in the fight against corruption. Mumashoko averengwa nemumwe mukuru mubazi ravo vaLovek Masuku, mukuru wenational prosecuting authority Justice Lois Matanda moyo vatiwo kana pakave nemutemo wekuchengetedza vanomhanyara uori, vakawanda vanosununguka kuburitsa pachena uori huri kuitika munyika.
As the prosecutor general,
semukuru wevachuchisi, ndinokurudzira kuti mutemo wekuchengetedza vanomhanyara uori ugadzirwe nekukasika.
Vatiwo Africa iri kurasikirwa nemabhiriyoni zana nemakumana emadhora ekuAmerica nekuda kweuori, kwozotiwo mabhiriyoni makumi matanhatu nekusafambiswa kwemari zvine mwero kana kuti illicit financial flows pachirungu. Zuva reAfrican Union Anti-Corruption Day rakatanga kucherechedzwa makore masere apfuura uye rinocherechedzwa musi wa11 Chikunguru gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
The Voice of America, VOA.
Dare repamusoro nhasi rati richanzwa nemusi wechipiri svondo rinouya, nyaya yava Jameson Timber vari kufanira kutungamira chimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nevamwe vavo makumi manomwe nevanomwe yekupikisa mutongo wedare raMajor Street uyo wakavanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa. Dare ratora matanho aya sezvo vachuchisi vange vasina kugadzirira kuti nyaya iyi inzwikwe nhasi. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro Justice Chipo N. Lucy Mungwari vaendesa nyaya iyi mberi zvichitevera chikumbiro chevachuchusi. Rimwe remagweta vaTimber nevamwe vavo vaAgents Gumbo vanoti vatambira chikumbiro chevachuchusi sezvo vange vasati vapindura magwaro avakakwidza kudare.
Saka tauya nhasi vachuchisi vakakumbira kudare dai nyaya iyi yaiswa mberi vhiki rinovuya, kuzvinova zvinobatsira kuti vaise minduro yavo kuchikumbiro chatakaisa kudare mangwana nenguva dza11 AM. Saka tinotarisira kuti tichawana mhinduro iyoyo kubva kuvachuchisi. Kana taona mhinduro iyoyo, nyaya iyi dare rati ngaidzoke mudare nechipiri vhiki rinouya.
VaTimber nevamwe vavo vakasungwa musi wa16 Chikumi kumba kwavo kuAvondale, apo vaicherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti Day of the African Child. Vari kupomerwa mhosva yekuti vaida kupesvedzera mhirizhonga nekusagadzikana munyika, asi magweta avo anoti pakasungwa vanhu ava vainge vachigocha havo nyama nekucherechedza zuva iri. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reWorld Food Program rinoti apo vana vechikoro vogadzirira kunyora bvunzo dzepakati pegore, zvina zvina kubira zvakanaka muzvikoro zvakawanda muZimbabwe nekuda kwenzara. Hurumende nemamasangano eUnited Nations akaita seUNICEF anoti vana zviuru mazana mashanu nemakumi masere munyika kana kuti 580,000 vakatarisana nenzara inotyisa. UNICEF nevehurumende vatotanga kutsvaga mari yekubatsira vana ava. Gurukota rinoona nezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo vakaudza vatungamiri vezvikoro vainge vakaungana kuVictoria Falls svondo rapera kuti zvikoro zvave kufanira kutanga kupa vana chikafu kana kamwe chete pazuva. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera.
Gore rino iri igore rakatosiyana nemamwe makore. Nezvikonzero zvekuti gore rino kwakaita nzara zvakanyanyisa. Saka tinoona kuti kuzvikoroko vana vanouya vachinzi vacho dzinonguva vasina kudya. Vamwe tinotozozviona kuchikoro ikoko dzimwe nguva vakaenda vasina chavadya kubva kumba. Uyezve kuzvikoro kunyaya yeprogiramu iya yefood yanga isati yanyatopinda zvekuchekeshera sezvataimboita paya paya zvefeeding scheme. Pamashure apo zvokuti tinokurudzira hurumende kuti dai zvaigona yachitoti kashirei kunyange nemasangano akazvimirira vachitikashirei kupinda muzvikoro kuti vana vagone kuwanawo zvavanowana vari kuchikoro kudzidza kugoenderera mberi.
Saka ndechipi chikafu chinowanzopiwa muzvikoromo?
Kazhinji kacho muzvikoro hurumende yaisiti pakuburikidza nemamwe masangano anenge akabvumidzwa nehurumende yaisiti pachibage. Chikoro chaizoona kuti chibage ichocho choitwa sei kusanganisa kuti kuchidzaisa kana zvichida kubika mangai kana munhuchu, asi chaigona kusvika zvakare padanho zvimwe zvikoro kutobika riri sadza nekuti hurumende zvakare yaipa mafuta. Chainyanyonesa waizova hawo muriwo, asi ndinodaira kuti chibage chiripo, mafuta aripo, zvikoro zvinogona kuonawo zvekuita kuti muriwo uvepo.
Kwamungati kune matambudziko akanyanya ndekupi, kumamisha here kana kuti mumadhorobha tichitarisa nyaya yenzara muzvikoro?
Pari zvino ndinotoona kuti nzara iyoyo iri kwose nekuti mvura haina kunaya munyika yose. Tichitarisa mumadhorobha zvinogona kuita sekuti vanhu vanofunga kuti kudhorobha vanhu vanowana, asi ngatirangarirei kuti kunyange nemabasa acho mumadhorobha anenge asiri kunyanya kuve atingati anowanika. Saka nzara pari zvino nemamiriro akaita kunze ndingati iri munyika yose.
Munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera vachitaura vari parunare kwaMutare. Varume vakawanda vanoti vanonyara kubuda pachena pamusoro pekushungurudzwa kwavanoitwa mudzimba nemadzimai avo sezvo vachitya kusekwa nevanhu vavanogarisana navo. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wevanhurume waiitwa maMutare wakarongwa nesangano reZimbabwe Gender Commission wekuzeya zvingaitwe kupedza matambudziko aya ari kusangana nevanhurume munyika zuva nezuva. Mumwe mugari wemaMutare vaPatrick Mutambanengwe vanoti nguva zhinji vanhurume vanokuvarira mukati vachishungurudzwa mudzimba nekutya kusekwa.
Kuti utaure nyaya yemumba mako kune vamwe varume kuti ndinoshungurudzwa kana kuti ndinoda unosekwa, unenge uchitya kusekwa kunyange wakarohwa nemukadzi chaiche ukaenda kana kumapurisa vanotanga kukuseka wozokubatsira pabhaya. Kunyange muine wakadzi wemapurisa wechikadzi wemapurisa vanenge vari mune varume vachingoinzwa nyaya wese vanotanga kuseka kubatsira itemu asi iwo unenge uchishungurudzika mukati mepfungwa dzako.
VaChristopher Muchabaiwa mumwe wevarume vanotya kunoongororwa kuchipatara nguva nenguva sezvinotarisirwa nevezveutano vanoti chinoita kuti vadaro ifungwa yekuti kufa kwemurume kubuda ura.
Kazhinji kacho tinosekwa kunzi hona idzi dzakurwara idzi. Vanhu havazozive kuti idzi prostate cancer. Vanenge vakutofunga kuti pamwe chii zvimwe zvirwere zvepabonde izvi. Saka hatizvi expose nekukasika. Tozozvi expose tagara uye tatorwadziwa hazvicharapiki wotongofa.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano muzvare Chido Masocha avo vanoshanda nesangano reFriendship Bench vanoti varume vanosungirwa kuwana rubatsiro pachiri nenguva kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu pazvirwere zvinorapika nekuzviuraya. Muzvare Masocha vanoti kusangano kwavo vanoongorora zvirwere zvakasiyana-siyana pachena uye nekupa dzidziso.
Over the years varume vainzi varume vakashinga vanofanira kushingirira, but of late now the numbers for us the cases the clients that we receive by varume yakuita ichi increase awo nenhau yandataura yekuti we are treasuring confidentiality more than everything, so they are now free to come because vanoziva kuti havazojudgwe nyaya dzava dzizoudzwe anyone.
Ishe Mutasa vaJames Kurau Nemutasa mumashoko avo ekuvhara chiitiko chanhasi vakurudzira kuti vanhurume vape madzimai avo mikana yakaenderana vachiti kuita izvi zvinopa rugare mudzimba zvichidzivirirawo mhirizhonga.
Ipawo mukadzi mukana kuti akwire pamusoro pako, you will be surprised pamwe mukadzi wako akakwira pamusoro she performs better than you. Ndiyo charity yatikutaura nezvayo as traditional leaders, tinonzi basa renyu ndeyekuchengetedza tsika. Asi pakuchengetedza tsika hapana pakambonzi kana muri kuchengetedza tsika tsikirira umwe.
Mutevedzeri wasachigaro weZGC vaObed Machalaga vanoti musangano wavaita nhasi wange uri wekuisa pfungwa pamwe chete kuitira kudzivirira mirizhonga mudzimba.
Varume vane basa rakakura kunyaya
enzaniswe vakadzi navarume.
Musangano wanhasi wapindwa nevemasangano akasiyana siyana vemachechi, mapazi ehurumende uye makambaniwo ange achishambadzira mabasa avo kune vashanyira chiitiko ichi chaitirwa paMutare Sports Club. Ndakamira Studio 7 maMutare, ndini Sydney Size.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto vadzinga dare ravo rose remakurukota vakavimbisa kudoma dare idzva rine vanhu vashoma uye vachishandira nyika. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakaita vanhu munyika iyi vachitsutsumwa nekukwidzwa kwemitero uye kwavaiti kutadza kutungamira. Vanhu 30 vakafa mukuratidzira uku. Mauto emuIsrael nasa bomba muguta reRafa muGaza panzvimbo yaati pange pachikandwa zvombo nevechikwata cheHamas. Israel inoti yadonhedzawo zvimwe zvombo zvange zvakandwa nemuchadenga zvichibva nekuLebanon. Mauto eIsrael nechikwata cheHezbollah chemuLebanon ari kupota achikandirana zvombo zvemuchadenga. United Nations inoti kuenderera mberi kwehondo pakati pechikwata cheHamas neIsrael kuri kukanganisa zvikuru urongwa hwekubatsira vanhu. Mapurisa emuZambia anonzi arambidza kuratidzira kwanga kwakarongwa nezvarwa zveZimbabwe nhasi pamulungushi International Conference Center zvichida kusvitsa tsamba yenyunyuto kumusangano wemakurukota enyika dzemusadak weOrdinary Meeting of the Ministerial Committee of the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinonzi zvazokwanisa hazvo kunosiya tsamba yenyunyuto iyi kumahofisi ebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Zvimwe zvinonzi zviri mugwaro renyunyuto iri zvinosanganisira zvekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasature chigaro chasachigaro weSadak mwedzi unouya sezvo vari kupomerwa mhosva yekubirira sarudzo gore rapera pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Asi vaMnangagwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Vanotiwo pane vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika pamberi pemusangano weSadak. Mugoziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatawanda dzvokora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU PF Dr. Masimba Mavaza akatanga nekubvunza vadzvokora kuti vanoti kudii nekuramba kwenhengo dzeCCC dziri muusungwa.
Anatimba ne78 vakasungwa avo havana mhosva yavakapara, havana chavakakanganisa. Nyaya iripo ndeyekuti vaMnangagwa vari kutya vana veZimbabwe. Ipapapa tiri kutoona kwavari kuenda ndekwekuti SADC itange yagara pasi muna August voitwa chairman, ndopachazopuritswa anatimba. Vari kuda kutyisidzira vanhu kuti vanhu vasaratidzire zvakarongwa muna August. Asi ratidziro iri kuitwa muna August, yakarongwa muna August, ichasangana nevakuru veSADC vanenge vachipinda muZimbabwe iri kuenderera mberi. Vana veZimbabwe havasi kudzokera shure, vacharamba vakasinga kusvika tagadzirisa nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye nyaya yekubirwa kwakaitwa sarudzo dzemuna 2023 uyewo nyaya yekuti vaMnangagwa vaitwe sachigaro weSADC. Isu vana veZimbabwe hatisi kuda kuti vaite sachigaro.
Vamavhaza, munoti nezvataurwa navadzokora uye kunyimwa kuri kuitwa nhengo dzeCCC kuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Dare harina kuvanyima, rangongononotsa nyaya kuti vamboongorora zvavaudzwa nemawitness nemapurisa nevaongorori nevaserefeti kuti iye mutongi agozvitarisawo agoona kuti ane kodzero here yekuvaburitsa kana kuti kwete. Saka kupiwa rimwe zuva kwavaita uku hakusi kutamba zvematendero enyika. Aiwa, ndoma shangire mutemo. Mutemo unofamba zvishoma nezvishoma asi unosvika hawo. Saka kutarana chokwadinekwe kuti tisade kuisa nyaya yematendero enyika isipo pane zvisipo. Vakomana ava vakasungwa vatyora mutemo wenyika.
Vadzokora, tiri kunzwa kuti vana veZimbabwe mudunhu reSADC vari kunzi vari kuronga kuratidzira kwemazuva maviri vari muLungushi kuZambia. Munoti nedanho iri rinosenza here pane zviri kunyunyutwa nazvamuri kunyunyuta izvo?
Iyoyo ndiyo nzira yoga inokwanisa kushandiswa nevanhu vanoda mitemo. Sesu vana veZimbabwe hatidi zvehondo, hatidi zvekudeura ropa, kwete kuti hatigone, asi kungoti hatidi zvekuteura ropa zvatinoona zvichiitwa nevamwe vedu vekuzanu PF vanenge vachiponda vanhu, vachiabducta vanhu, vachisunga vanhu zvisiri pamutemo. Saka takati isu handei kuSADC, nekuti maminista emaforeign affairs eSADC ari kusangana muLusaka. Tonoratidzira sevana veZimbabwe tichiudza SADC kuti ripoti yamakanyora iya pakabirwa sarudzo dzemuna 2023 yakazofamba sei, yakazomirira papi. Takutoona iko zvino makuenderera mberi nekuda kupa vamunangagwa usachigaro. Zviri kureva here kuti mava kutovapa chipo chekuti vakabira sarudzo? Isu vana veZimbabwe hatisi kuda, taramba, tati kwete, tati bodo.
Vamavhaza, munono zvichishanda here zviri kutaurwa navadzokora izvi?
Zvinongoratidza kupenga kwebato reTCC. Kuratidzira kuZambia hakuna zvazvinotaura, hazvina zvazvinoreva, uyezve hatitozivi kuti vanenge vari kuZambia vana veZimbabwe here kana kuti vana vemuZambia. Ende chavasi kuziva vadzokora ndechekuti TCC kana ikanoratidzira iri kuZambia inenge iri kutonyadzisa vachilema veZambia kuti vari kunge varoda kurambira vakabata usachigaro, iwo uchifanira kubva mumaoko mavo uchienda mumaoko eimwe nyika.
Vadzokora,
tiri kuzviziva inyaya yekutya zviri kuda kuitika muna August pari kugadzwa vamunangagwa, apo vana veZimbabwe vari kurongawo zvakare kubuda neuwandu hwavo vachinoratidzira. Saka tiri kuona mutungamiriri wenyika ZANU PF nehurumende yacho kuti vari kukwata vana veZimbabwe. Ndosaka vari kuda kutyisidzira vanhu nekuregedza vana vatimba varimo.
Dr. Mavhaza, hanzi ZANU PF nehurumende vari kutya?
Hatina kana chimwe chete chinotyisa chiri kutyiwa nehurumende, nekuti zvinoitika muZimbabwe zviri pachena sadhiraivha wetractor. Saka hakuna kana chatinotya chatingati chakavandika chingazotaurwa chikatinyadzisa. Isu tiri kungoti vanhu ngavange vari vanhu vakarongeka.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF, Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzvokora vanga vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica, muhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Musangano wenyika makumi matatu nembiri dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO uri kupetwa muWashington DC nhasi. Asi musangano uyu vave kutokonzera kukandirana makobvu nematete pakati penyika dziri muNATO neChina neRussia. Russia iri kuti danho rekupa Ukraine zvombo zvemhando yepamusorosoro ratorwa neNATO rakanangana nekuda kuisvokosva. China yatiwo NATO iri kukonzera kusagadzikana munyika dzekumawirira. Izvi zvinotevera mashoko eNATO ekuti China ndiyo iri kupesvedzera Russia kuti irambe ichirwisa Ukraine nekuipa zvombo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata muzvinafundo Stanford Mukasa, avo vaimbodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muno muAmerica.
Ava vanhu vakagara vachirwisana kwemakore vane madonzo avo wekuChina, vane madonzo avo kumaislands neareya yavanoti ndeyavo izone of influence yavo. Kozo yavo kuRussiawo vari kutya kuti veNATO vakusvika padyo ne kuRussia nekuuya kuUkraine. Cold War yakumuka zvekare.
Munoreve ipapo muzvinafundo mukatsananguri?
NATO, Russia neChina wese vari kurwisana inonzi zone of influence zao weneto wali kuchika kuti Russia zvayaka attack Ukraine maybe ichaenda ku Poland ichakuenda kune dzimwe nyika zvakafanana nezvakaitwa na Hitler mu 1939 paakaenda paakanongira wakaenda ku Poland ndio inonzi ni cold war politics chaiyo iyoyo and andifunga kuti zvichapera soon ba ya new world order iyoyo ye conflict ya taifunga zvimwe yaipera kuma 1990 asizvamuka manje hatizvo kuti zvichasvika ku
tirikuonawo paine hurukure kuti vamwe vari kuti Ukraine ngaibvumidzwe kupinda munato vamwe vachiti kwete zvine matambudziko api izvozvo.
Well, Ukraine ikapinda munato zvinoreva kuti Russia ikaataka Ukraine yaataka NATO. NATO ine mutemo wayo kuchibvumirana chayo chekuti nyika yeNATO inoatakwa NATO yese inofanira kupindira. Saka iye zvino Ukraine ikaita member yeNATO zvakureva kuti NATO inofanidzirwa kurwisa Russia. Vamwe vari kuti zvindo zvinozounza ndiye inonzi Third World War. NATO haisi kudaba kurwisana neRussia. Asi Ukraine ikaita member yeNATO zvinoreva kuti Russia ikaataka kwayo kuUkraine yatoataka NATO. Saka NATO inofanidzirwa nemitemo yayo kuti ichiataka Russia. Ndo mbiro mbiro dze inonzi Third World War idzoto.
Muzvinafundo Stanford Mukasa vaimbodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania vachitaura vari parunare kuIndiana kwakare muno muAmerica. Munhau dzemitambo, Zimbabwe Olympics Committee nhasi yadoma vatambi vachange vakamirira nyika kumakwikwi eParis Olympics 2024 ari kutanga musi wa26 kusvika musi wa11 mwedzi unouya. Vari kutungamira chikwata ichi varingisai mapondera vanoti vatambi vachange vachikwikwidza ava vatori mushishi yekugadzirira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye navamapondera nezvenyaya iyi.
Chikwata chedu chine vanhu vanomwe, tina Isaac Mbovu, Rutenge Nahora, Makanaka Ichicharamba, Tapiwa Nachemakarau, Steven Cox, Denise Cipriano, Paige Charles Van de Westhuizen. Ndo vanhu vanenge vakatimirira pamutambo uri kuitika kuParis Olympics.
Vatambi vamataura ava vachange vari kuita mitambo ipi uyezve muri kutarisira kuti imi sechikwata muchasimuka rini kubva muZimbabwe?
Masukiro edu akatisiyana siyana nekuti zviri kuenderana nekuti vanhu vachange vachikombita zvakamira zvakadii. Asi mitambo yatiri kutarisira kuti vanenge vari muIsaac Mbovu naRutenge Nahora ndo vanomhanya madistance akareba yatinoti marathon. Makanaka Ichicharamba naTapiwa Nachemakarau ndo vanoitawo mitambo yemhanya papfupi mashort distance atinoti matrack and field. Steven Cox anoita zvezvikepe iye anoita zverowing. Kubhaguja tina Danisa Cipriano naPage ndo vanenge vachitimirira. Tiri kutarisa Zimbabwe inenge iri kuita mapfupi matatu tingati masports calls matatu.
Mungati vatambi ava vagadzirira zvakasimba here uyezve imi seZimbabwe Olympic Committee zvizva mugavimbiso veruzhinji?
Tinovimbisa kuti tichasapota vamakitida sekusapota kwatanga chingovaita. Tiri kutarisira zvikuru kubva kwavari. Ivo pachavo mumwe nemumwe ari kugadzirira kuenda kumakombetishen aya and sekuziva kunoita munhu wekuti hapana munhu anoenda kukombetishen asingadi kunohwina. Saka tinotarisira zveshuwo kuti vachange vachiita pavanogona kwese kuti vange vachihwina. Asi chikuru maOlympics inyaya yekuti waendawo kumaOlympics uri kuparticipata yatinoti Olympism inoinkluda vanhu vese kuti nyika dzese dzinge dzichiitawo makompetition aya. Ndo chikurukuru chaizvo. Kubva pari zvino vanhu ivava vanenge vakunzi maOlympian inovataito hombe chaizvo muupenyu hwemunhu kuti inini ndakamboitawo maOlympian.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata chichange chichienda kumakwikwi emaOlympics kuFrance varingisai mapondera vachitaura naMavelous Mhlanganya uye veStudio 7 vari parunare muHarare. Vatereri musa kanganwe kuterera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nasi apo tichange tichitarisa nyaya yedzidzo yemwanasikana. Aiwa, taba, tasvika kumagumu echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
kuisika December.